Mumwe avo vane mafungiro aya ndiva Nicholas Moyo. Vamwe vanoti kana vatungamiri vanhasi vachikoshesa kubatana sezvakaitwa nemushakabvu vaJoshua Ngomo nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanirwa kubatana.
Kana vachiri kurecognize unit yaNgomo naMugabe yakaitwa naNgomo naMugabe kudhara, ivo ngavachiita yavo unit neMDC.
Vamwe vanoti kana kubatana kwakashanda nguva yakare kunofanirwawo kushanda zvakare nguva ino.
Kana Ngomo naMugabe yakavabatsira, ivo inofanira kuvabatsira nenguva yavo iyoyo kuti tione kuti zvoshuwa unity yakakosha. Kana vasi kana isina kukosha, wai vachiri kokunaiza unity yakaitwa nevamwe vanhu, ivo vakamirirwa neunity yavanofanira kuti vaite by now ibatsire vanhu.
VaNathan Gava avo vanga vakanganwa kuti nhasi izororo reUnity Day vanoti kubatana uku kwanga kwakanakira bato reZANU PF asi hakuna kumbotambirwa neveruzhinji.
Panyaya yeUnity Day ka ndikuona vangoitwa something that benefited ZANU PF than the country, and they imposed this holiday on us just because they were in power ka pasino kana opposition yake yakambosimba. We just followed what they were saying, but for us it's nothing to recognize.
Asi vagava vanotiwo kubatana kwakaitwa nguva yavaNgomo navaMugabe kwakayamura vanhu nguva iyoyo, nekudaro kubatana kwanhasi kunogona kunakira nyika sezvo vanhu vari kutambura nepamusana peupfumi husina kumira zvakanaka.
Izvozvozvo ndozvaita kuti ichokwadi, because kudhara zvakabhenefita vakanga variko kudhara, but for now ezvinezvika even pavakaita unity iyaya handiti dhati pati yanaNgomo iyaya they were absorbed into ZANU PF. It's just a unit here, ZANU PF versus ZANU PF. For now, it's just a unit, these days.
Mumwe mugari vatapiwa munyuki vanoti zororo ranhasi rinofanirwa kurangarirwa vachiti rinofanirwa kuvandudzwa nekubatana kwevatungamiri vanhasi.
Unity yakanaka iyi kubva payakaitwa naMugabe naNgomo takaona kunge zvakashanda, asi dambudziko ratikuita nderekuti takaramba tichirecognize unity iyoyo yaMugabe naNgomo yaiye kudhara. Takuchidawo kuti paitwe unit akodhi nyowani inoinvolva vamunangagwa naachamisa tichitofamba mberi, so that iunity yakare iyi yanga iri majenerations ekarewo futi. Isu takudawo yedu unity sevafanhu vechidiki inoinvolvawo the MDC president and the ZANU PF president vava ED Munangagwa, so that zvinoincluda munhu wese majenerations achiuya, kwete kuti tinongoramba tichitaura nezveunity yekare yemakore akapera.
Mumwe vakarwa hondo vari kudivi reZipra, Captain Mavhura, vanoti kubatana kwava Mugabe navaNgomo hakuna kubatsira veruzhinji sezvo kwaiva kumisa hondo yemarudzi chete. Mutauri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo vanoti chibvumirano chakaitwa pakati pavaNgomo navaMugabe chinofanirwa kuremekedzwa zvakasimba. Mumashoko avo kuvatori venhau vaKaya Moyo vanoti chibvumirano ichi chakaparurwa kubatana kwevanhu vose munyika yose. Gore rino rava rechimakumi matatu nerimwe kubva pakanyoreranwa chibvumirano ichi muna 1987. Chibvumirano ichi chakaitwa mushure mekudeukwa kweropa rakawanda mumatunhu ematebereland neemidlands uko kunodaidzwa kuti gukura hundi. Vanhu vanodarika makumi maviri ezviuru vanonzi vakafa munguva yegukura hundi. Hurumende yakagadza makomisheni ekutsvakurudza zvakaitika, asi zvakabuda mutsvakiridzo idzi hazvina kuziviswa kuruzhinji. Hama dzevanhu vakafa munguva iyi dzinoti dzinoda kuti hurumende ikumbire ruregerero uye kuti varipwe. Zvose izvi hazvisati zvaitika. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.